This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 6, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanoitwa gurukota rezvedzidzo yepamusoro.
Kanzuri yeguta reHarare inoyambira vanotengesa migwagwa kuti vaende kunotengesa zvinhu zvavo vari munzvimbo dzavakatarirwa nekanzuru iye.
Munyori ane mukurumbira zvikuru munyika, Freedom Nyamubaya, anoshaya ukuwo muimbi ane mukurumbira, David Masondo, achishayawo kuSouth Africa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vawandudza zvishoma dare ravo remakurukota vachibvisa vaJonathan Moyo kubazi rezvekuburiswa kwemashoko vachivaita gurukota runoona nezvedzidzo yepamusoro. VaMugabe vatoresa mhiko makurukota matatu nhasi vasati vadoma dare remakurukota. Vaive gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi vave kuona nezvevasori. Vaive gurukota rezvemvura nezviwanikwa vaSevia Kasukuwere vave gurukota rezvematunhu, ukuwo Brigadier Ambrose Mutinhiri vave kutora chigaro chava Joe Bigimatiza chekuva gurukota redunhu reMashonaland East. Amai Nyasha Chikwinya vave gurukota rezvemadzimai. Gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira ndivo vari kufanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Tavabvunza kuti zviri kufamba sei pazvigaro zvavo.
Ndiri gurukota republic service, labor nesocial welfare, asi ndangokumbirwa kuti ndifanobata in an acting capacity kuministry yekuzvekuburiswa kwemashoko kusvika mukuru wenyika His Excellency President Mugabe vaapoenda minister ari substantive.
Mungaziva kuti zvichaitwa rini here zvekuti padomwe rimwe gurukota?
Aiwa kwete, inini acting kungoita act auchete vanozoita pavanenge vangoitira ipapo zvirikwavari, saka handizivi zvanari kuonasvo.
Asi muri kunzwa sei nekukurudzirwa kwamuri kuramba muchiitwa nemutungamiri wenyika tichitarisa basa ramuri kuita muhurumende?
Ndinotenda mukuru wenyika kundipa basa. Ino ndinofarirawo zvakare kuti ndicontribute wokudevelopment yenyika yedu. Zveprivate sector ndakashanda over 33 years, saka yakwanisa yasvika nguva yekuti ndichipowo ruzivo rwandakawana, wisdom experience zvandakawana private sector, kuti ndichiaplyawo kunyika yedu. Ndinotenda His Excellency nekuvimba neni, ini ndichashandawo nesimba kuti tisimudzire nyika yedu yeZimbabwe.
Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye vari gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira vari parunare muHarare. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vaObed Gutu vati zvaitwa navaMugabe kungopedzera hoko padehwe retsindi, sezvo dare ravo remakurukota risina njere dzekunyukura nyika mumadhaka mairi. Tabatawo mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vaPedzai Ruhanya kuti tinzwewo maonero avo.
Pamutemo mutungamiri wenyika ane kodzero yokuti akaongorora mashandiro anenge achiita hurumende yake nezvinenge zvichiitika munyika, munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzeindastiri. Vane kodzero yekuvandudza hurumende yavo kuti vaone kuti inonangana nebasa rehurumende rinenge riri panguva iyeyo. Asi ndichiona hangu kuvandudzwa kwaitwa hurumende, handini anikuona hangu pane chinhu chingatishamisa chaizvo pane zvaitika. Mukatarira muzvinafundo vamoyo vaitwa kuminister of higher education, ndokwa wachawe chawe ndetosasi kuti vamwe vakini vagadzirise haya education ive nechimiro tisangoona vanhu vachingopuwa madegree ekufona tisangoona vanhu vasina kodzero vachitwa vakuru vakuru mumayunivhesiti vachitungamirira mapazi emayunivhesiti vasina kudzidza saka vamwoyo semuzvinafundo asina kana munhu anopikisana nazvo tinoona sekuti chigaro chavapuwa chigaro chakakodzera
ko vamwe vanoti vamwoyo vanenge vadzikisirwa kubva kubazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko
havanhu vane maonero avo nenyaya yekuti pavanga vari kuminister of information vamwoyo munhu anoti paanenge ari anotofiliwa purezidensi yake nenyaya yekuti munhu anoshanda ende munhu anoongorora zvinhu zvakawanda wanda
asi tichitarisa nemamiriro akaita zvinhu munyika zvaitwa navamugabe zvingabatsira here kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nezvimwe zviri kunetsa
aiwa hapana chinhu zvezvinonyaya kubatsira nokuti munhu anofanira kutoitwa reshuffle ndiwo vamugabe ivo pachavo mutana nemakore makumi mapfumbame nerimwe vanofanira kunge vachizorora nyika inoda utungamiri hunenge hune vanhu vakata vechidiki
mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Kanzuro yeguta reHarare iri kukurudzira vose vanotengesera mumigwagwa yeguta iri kuti vachitanga kuenda kunzvimbo dzakasarudzwa kuti vange vachitengesera vari sezvo zvinhu zvose zvave mugwara. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanoti nzvimbo dzinosvika 15 dzave nemvura pamwe nezvimbuzi izvo zvinoita kuti vane makadhi vakanyoresa kuti vange vachitengesa vange vachitanga kuenda kunoshandira panzvimbo idzi. Vanoti vanhu ava vanenge vachitarisirwawo kubhadhara mari inoita $1.25 pazuva. Vachideme vanoti kusvika pari zvino vanhu vanosvika zviuru zvinomwe vakatonyoresa uye vave nemakadhi. Vanotiwo kanzuro yavo haisi kuzoshandisa chisimba mukubvisa vanhu vanenge varambira mumigwagwa asi kuti vachatevera zvinorehwa nemutemo weguta wezvekutengeswa kwezvinhu kana kuti vendors bylaws dzegore ra2014. Vati nyaya iyi haisi nyaya yekuti vanhu vange vachitarisira kuti kanzuro inge ichirwisana nevanotengesera mumigwagwa. Kanzuro yeguta reHarare inonzi ine nzvimbo dzinodarika zana dzakasarudzwa kuti vanhu vange vachitengesa vari. Asi vanotengesa mumigwagwa vanonzi vari kuramba kuenda kunzvimbo idzi vachiti kure neguta zvinoita kuti vange vasingavani vanhu vanotenga. Ngatinzwei hurukuru yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Ndiwo mamiriro akaita zvinhu kuti munhu wese aane kadhi rake iri panzvimbo paanofanira kunge achitengesera anga achitoenda panzvimbo ipapo anotengesera ipapo. Kubudikidza naizvozvo kune vanhu vatori munzvimbo dzinotenderwa kutaura kwativita vari kutengesera panzvimbo dzinotenderwa dzavakanyoresa idzo dzinosanganisira 40 Street Baterminus paEasy Park Car Park iri kuna 40 ikoko pacopacabana pacharge office pafree market iri pachage office nemwe yefood and vegetable iri pacharge office kumarket square vari panhu vakutengesera ipapo. Vanhu ava vari kutotidadisa kwazvo kuti vari kutengesera panzvimbo dzinotenderwa.
Vari kusarudza sei nzvimbo dzavanonoshandira? Vari kupiwa nekanzuro here?
Hongu nzvimbo idzi dzinopiwa nekanzuro nokuti kanzuro ndiyo muridzi wenzvimbo dzekutengesera. Saka kanzuro ndiyo inopa vanhu pekutengesera.
Kune vamwe vari kutiwo nzvimbo dzakawanda dzakataurwa nekanzuro kuti dzakukwanisa kunge dzichinotengeserwa zvimwe zvakaita semvura nezvimbuzi hazvisa zvanyatsopera. Mungajekesa here kuti vanhu vanzwisise?
Hatina nzvimbo yekutengesera isina mvura nezvimbuzi. Izvo kana muchida huyaiwo kuti kuratidzei zviripo kuti mvura nezvimbuzi zviripo. Chavangatotaura chisati chapo chatinotenderana navo matende ekuti vange vachitengesera vari pasi petende nekongireti ichauya kuiswa kuti pasaite dhasti. Izvozvo tinotenderana navo zviri kutotariswa izvozvo zviri kutogadziriswa asi mvura nezvimbuzi zviripo.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Asi mukuru werimwe remasangano evanhu vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vanoti nhengo dzavo hadzisi kuwana ruzivo rwakakwana kubva kukanzuro pamusoro pemapiwirwo ari kuitwa nzvimbo dzekutengesera idzi.
Ikurudziro yatingati iri kungoenderana nemaringe nemataurirwo ekuti zvinhu ngazvirege kuitwa zvichimhanyiwa. kurudziro iyi iri kuitwa asi mavhenda ana information yekuti ava nekadhi racho riri kutaurwa iroro ndekupi kwacho kwaari kuenda. Hapana prosesi yakaitwa yekuti mavhenda azive kuti after obtaining kadhi racho achazoenda kunoshandira kupi. Announcement yakaitwa necity of Harare haina zvayakataura maringe nenyaya yekuti wava nekadhi unoenda kupi. Saka ikurudziro semashoriro ataindwa taprocesi rose yatiri kushora futi kuti ikurudziro isina udzamu isina chokuita nezviri kuitika paground.
Tataura nemumwe mukuru wekanzuro ari kuti makaenda kukanzuro anosvika kuzivisai nzvimbo dzekuti munge muchinoshandira. Nhengo dzenyu dziri kumbozviedzawo here izvozvo?
Idea yekuti vanhu vachitanga kuenda kwachona kuri kutaurwa ikoko iidea yakatotaurwa ndofunga mazuva maviri apfuura kuti zvawa nekadhi chienda uko. Asi tiri kuti aiwa vanhu vangu wana information kuti kana une kadhi namba 1 kusvika pakadai uri kuenda pavending site yakati. Amavhenda apanguro machingofamba achingoteverera tikuenda kumaofisi yecity council kundotsvagurudza nyaya imwe chete iyoyo. Vangadai vakaplana zvinhu zvavo sachewo yekuti paunongoona kadhi automatikali wautozva kuti tiri kuenda kundoshandira pawadzai vending store kana kuti pashumbo yaonda vending store. Zvino kana vachiramba vachitaura kuti dai tidzoka ivi kumaofisi muzonzwa kuti moenda kupi, hamungomonga muone kuti kuri kutadza kuti havana havana kurongeka imi.
Asi nhengo dzenyu dzakagadzirira here kunge dzichienda kunoshandira munzvimbo idzi tichinzwa kuti kune zvose mvura yavapo nezvimbuzi zviripo?
Taita tsvagurudzo mukoma musanyepegwa, hakuna mvura dzirikoko, manyepo chete ndovachakonzeresa korera.
Avanga vari mukuru weNational Vendors Union Zimbabwe vaSamuel Wadzai vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel zimu muchishandisa decoder reWiztek kubva na7pm kusvika na9pm.
Chirongwa ichi chinodzokorwa zvakare na11 kusvika na1am kana muri paWiztek tsvagai channel yakanzi CHSIM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe ndege yehondo yemuIraq yadonhedza bhambu kumunzvimbo iri kumabvazuva kweguta guru renyika yeBaghdad. Vanhu vanomwe vakafa muchiitiko chinonzi nemauto itsaona. Mutauriri wemauto anoti ndege yerudzi rweSukhoi iyo yakagadzirwa neRussia yanga iine zvinhu zvanga zvichiinetsa zvapa kuti idonhedze bhambu iri. Ndege iyi yanga ichishandiswa mukurwisa nemuchadenga chikwata cheIslamic State icho chakatora igore rapera nzvimbo dzakawanda dziri kumaodza nyemba pamwe nekumawirira kwenyika iyi.
Vakuru vakuru vemuNigeria nhasi vati kubhombwa kwakaitwa panzvimbo yekunamatira pamwe neyekudyira muguta reJos kwauraisa vanhu 44. Kuputika uku uko kwakaitika nezuro kwakakuvadza vanhu 44 sekutaura kwesangano reNational Emergency Management Agency. Kurwiswa uku kuri kuenderera mberi vanhu vachifa muzviitiko zvinonzi zviri kukonzerwa nechikwata cheBoko Haram. Vanhu vanodarika 200 vakafa svondo rapera mukurwiswa kuri kuitika mudunhu iri.
Sangano reNational Council of Zimbabwe rinoti vana vanozvarwa vaine utachiona weHIV vazhinji havasati vave kutsanangurirwa nevabereki vavo kana vakura kuti vane utachiona, izvo zvinozokanganisa matorero avanoita mishonga yavo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri amai Tapiwa Pfupa vanoti dambudziko rekusatora mishonga yeHIV AIDS kune vechidiki riri kuramba richikura munyika kunyanya pavana vane makore ari pakati pegumi nemana negumi nemapfumbamwe. Marvelous Mhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro naamai Pfupa kuti tinzwe zvizere nezvedambudziko iri.
pavana vanozvarwa vaine chirwere pavanokura vachizosvika pazera rekuyaruka vachikwanisa kunge vakupindawo muushamwari nevakomana kana kuti nevasikana nezera ravo. Dambudziko riripo nderekuti vabereki havasibudira vana pachena kuti vavazivise kuti mwana wangu iwewe une HIV. Kazhinji kazhinji vabereki vanopa mwana mushonga kuti imwa mushonga mazuva ese nguva imwe chete, nekuti une moyo unorwadza kana kuti une dambudziko reicho vasingavatauriri chaizvoizvo chavari kurwara nacho. Saka zvinoitika pakukurukura kwatinoita nevana mukusangana navo kwatinoita, vanoti iwo kana asinganzwi panorwadza haamwi mushonga uya. Nekudaro anenge achitoita kwatinoti iko kudefaulta, nekuti haasi kumwa mushonga sekutarisirwa kwaanoita. Saka ikurudziro yedu zvakanyanya kuti vabereki ngavape vana mishonga, vavaudze mamiriro akaita zvinhu kuti mwana wangu iwe unorwara une utachiona hweHIV, vovatsanangurira zvakazara nechirwere ichocho sekuziva kwavanoita.
Ko mamwe mazerawo ari kuwanikwa achibata utachiona hweHIV AIDS mungati mazera api, uyezve vangazvidzivirire sei?
Tichitarisa kuti vamwe vevana ava vaakuzowana chirwere ichi pabonde, vanga vakazvarwa vasina, asi nekuti vaakuendawo pabonde variko vechidiki vari kuita misikanzwa. Ndinokurudzira kuti kana usati wawanika usaenda pabonde, usati wawana usaende pabonde. Asi variko vari kuenda pabonde vamwe nevanhu vakuru vezera rana baba wavo kana rana sekuru wavo, vatinoti iyo intergenerational sex. Ikoko ndokwavasingagoni kunyanya pavasikana. Patora zera rekuti musikana ane 14-15 years haagoni kukurudzira baba wane tomboti 50 years kuti ngatishandise ikondom yatingati safe sex, havagoni kunegoshiyeta, vanongoti zvaitwa izvozvo ndizvozvo. Saka ikurudziro yedu kuti vana varege kuenda pabonde nevamwe vezera ravo kana kuti nevarume vakuru kana vakadzi vakuru kwavari, nekuti havazogoni kuti vange vachitsanangura kana kudonongodza kodzero dzavo kuti vawanikwe vachiita iyo yatinoti safe sex kana kuti bonde rakaputiwa.
Amai Tadiwa Pfupa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council of Zimbabwe. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya weStudio 7.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushanya kuChina kunotaurirana nehurumende yeko nenyaya dzezvibvumirano zvakanyoreranwa pakati penyika mbiri idzi gore rapfuura. VaMnangagwa vakasimuka munyika nezuro negurukota rinoona nezvemabhizimusi madiki amai Stembiso Nyoni pamwe chete navaMike Bima vanove gurukota rinoona nezvemaindastiri. VaMnangagwa vanonzi vachasangana nemumwe wavo wekuChina pamwe nevemabhizimusi vachitaura nezvekuita mabhizimusi pakati penyika mbiri idzi. Bepanhau reHerald rinotizve vakanyorerana zvimwe zvibvumirano zvakare neChina. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abvunza nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaNkululeko Sibanda kuti kubvira Zimbabwe payakatanga kutyidzana zvikuru neChina pane zvakawanda here zvayati yawana.
Ndinofunga kuti kubva pakatanga nyaya dzekuti vaMugabe vakuda kutyidzana neChina nemadhiro zavari kuramba vachingoita, hatisatanyatsoona zviri kubuda kubva paudyidzano. Saka tinofunga kuti pamwe kufamba kwaita Vice President ikoko nevanhu vavo vari mugovernment tichatarisira kuti zvichaburisa zvitswa here pakuti ikonomi yeZimbabwe ichatanga kuwanawo zvakati kuti kubva mukudyidzana necha.
Kana pasina chiri kubuda apa, sei hurumende isingatarisi kutyizana nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana?
Tinoziva kuti ende ndinofunga kuti vaMugabe nemaminista zavo vananyatsoziva kuti kugadzira upfumi hwenyika kunoda kuti vadyidzane nedzimwe nyika dzakaita sanaAmerica nana UK dziri mudivi rino. Asi havasi kuzozviita izvozvo, nokuti pakudyidzana uku zvinodikanwa kuti vatange kugadzirisa zvimwe zvinhu munyaya dzematongerwo enyika. Asi vaMugabe havadeka kuti vachinje matongero avanoita nekutevedzera mitemo nekushandidzana nemapato anopikisa mune zvakanaka musina kurwisana nekupokana. Saka ndofunga kuti izvozvo ndinozvinovanetsa kuti vatarise hukumativi akasiyana asiri eChina. Vanodyidzana neChina nenyaya yekuti China haina basa nazvo inongoti chero taona zvatinoda, hatina basa nekuti mutongi wenyika iyoyo anoita zvipi.
Vanongorora zvematongerwo enyika vamukurure kweSivanda vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuBritain.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuvandudzwa kwaitwa dare remakurukota vaJonathan Moyo vachiitwa gurukota rezvedzidzo yepamusoro vachibviswa kubazi rezvekuburitswa kwemashoko.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kutora kuti tigokufonerai.
Aimbova murwiri werusununguko uyezve ari munyori ane mukurumbira munyika Freedom Nyambaya akashaya nezuro kuchipatara chemuchinoi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, mwana wemushakabvu Naisha anoti havasati vave kuziva chikonzero chauraya amai vake. Naisha anoti amai vake vakaendeswa kuchipatara chemuchinoi nekuda kweblood pressure yaanoti yanga yakakwira zvakanyanya.
Pari zvino zvinhu zvacho hazvi very clear. Blood pressure.
Naisha anoti urongwa hwekuradzika mufi hausati hwave pachena sezvo hama dzakawanda dzisati dzavepo.
Izvozvo zvichiri kurongwa.
Nyambaya anozivikanwa nenyaya yekurwira kodzero dzemadzimai zvikuru sei avo vaimbove varwi verusununguko. Nyamubaya anga ari munyori wemabhuku nenhetembo. Mune imwe nhetembo inonzi For Susanna anotaura pamusoro pekubatwa chibharo kwaiitwa varwi verusununguko wechidzimai nevakuru vakuru muhondo. Nyamubaya afa achirwira kuti vaimbove varwi verusununguko vechidzimai vakabatwa chibharo ava vabhadharwe. Nyamubaya akaberekwa muna 1958 kuUzumba pedyo nePanyadiri Mission. Akaenda kuhondo aine makore 15 uko akakwiridzirwa kusvika pachinzvimbo chaField commander. Pakawana nyika kuzvitonga, Nyamubaya akavamba sangano rinonzi Management Outreach Training Service for Rural and Urban Development. Semuna anoti pane zvinhu zvakawanda zvisina kumufadza muhondo kusanganisira kubhinywa kwevanhukadzi uko kwakaitikawo kwaari aine makore 15. Nyamubaya akanyora mabhuku anoti On the Road Again, Dusk of Dawn pamwe naNdangariro, ose ari mabhuku enhetembo anoburitsa matambudziko anotarisana kana akasangana nevanhukadzi munguva yehondo uye zvinoitika mushure nemehondo. Nyamubaya mumwe wevanhu vakavamba Zimbabwe Writers Union. Mufi asiya mwana mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Apo misodzi iri pamatama zvitevera kushaya kwaFreedom Nyamubaya, vanofarira mumhanzi vari kuchemawo kushaya kwaDavid Masondo, mumwe wevaimbi vakaomba chikwata cheMasolo Brothers muna 1974. Masondo akashaya nezuro muJohannesburg kuSouth Africa. Vanhu vakawanda vanoti vakashamiswa zvikuru nekushaya kwake. Manager weMasolo Brothers waBodlazo Nzimante vanoti Masondo aiwe muimbi anodarika vaimbi vakawanda vemuSouth Africa. Masondo anozivikanwa nekuimba musambo wembaqanga, uye chikwata chaaimba nacho cheMasolo Brothers chinofarirwa zvikuru muZimbabwe.
Munhau dzemitambo, vakawanda munyika vari kufara nekubudirira kwakaita chikwata chenhabvu chemaWarriors icho chava kunosangana neLesotho murwendo rwekuenda kumakwikwi eAfrica Nations Championship, kunyange hazvo vasiri kufara negadziriro yechikwata ichi. Izvi zvinotevera mangange akaita Zimbabwe neComoro 0-0 kuComoro kwakare. Zimbabwe yakabudirira sezvo yakakunda Comoro 2-0 iri kuRufaro Stadium. Mutoriro wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mutungamiriri wechikwata chemaWarriors Danny Fury anoti vari kutarisira kurova zvekare Lesotho kunyanya mumutambo wepamusha uyo wakakosha zvikuru mumakundano aya. Anoti veZimbabwe Football Association vanofanira kurongeka zvikuru kugadzirira kweZimbabwe Warriors kana vachida kuti chikwata ichi chibudirire mumitambo inotevera.
Tigadzirire fute maybe a week or two dream camp, then kana tichienda kuma countries yayo ka tiende earlier tono acclimatize.
Muteveri wa Captain United vazivanai muroiwa vanotsimirawo vachiti ivo maitiro ari kuitwa gadzirire maWarriors anofanira kutandurwa. Zimbabwe ikakunda Lesotho mumitambo miviri inobudirira kuenda kuma African Nations Championship ayo achatambirwa kuRwanda munandira gore rinouya. Zimbabwe yakapota yatadza kusimuka kuenda kuMoroni kuComoros nemhaka yekushayikwa kwemari, asi mari iyi yakazowanikwa manheru echishanu Zimbabwe ikazokwanisa kusimuka na 9 dzemangwanani emugovera ndokusvika kwasara maawa matatu chete kuti mutambo uyu utambwe. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachina kuwana gadziriro yakakwana mushure mekunga murayiridzi wacho Kalisto Pasuwa abuda mukamba nemhaka yekusabhadharwa mari yake muhoro neveZifa. Pasuwa akazodzoka vave kuda kusimuka apiwa vimbiso neSports and Recreation Commission kuti vaizomubhadhara mari yake. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Pasuwa kuti ati apiwa mari yake here. Mitambo yekasolaga Premier Soccer League yakapera seizvi. Cape United 2 Chicken in 0, Triangle 1, Islanders 1, Jaramos 1, Wange 1, Chapungu 0, FC Platinum 0, Flame Lily 0, Harare City 0, Buffaloes 1, Aumain 1, ZTC Kariba 0, Tolosho Pirates 1, Tongo Somius 1, Wawa 0. Mumutambo weRugby, chikwata chenyika cheZimbabwe cheMatables, chasarirwa nemutambo mumwe chete chete kutitore mkombe weAfrica Cup mushure mekurova Tunisia 19-8 mumutambo wakatambirwa kuPrince Edward School. Chibodzwa chetrai chakabva kuna Fortune Chipendo nemapenareti mana kubva kuna Tichafara Makwanya neimwe penareti kubva kuna Lanyens Kabwera zvakabatsira Zimbabwe kukunda mumutambo uyu. Zimbabwe yasarirwa nekurova Namibia mumutambo uchatambirwa kuvhindu kumusi wa15 yamavhuvhu kutitore mukombe weAfrica Cup uyu. Zimbabwe yakapedzera kutora mukombe weAfrica Cup muna 2011. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mimwe mitambo yemuAfrica yakapera seizvi: Mozambique 5, Seychelles 0, Botswana 1, Lesotho 1, Burundi 2, Djibouti 0, Zambia 2, Namibia 1, Angola 2, Swaziland 0, Senegal 1, Gambia 0. Kotiwo mumitambo yenhabvu yevanhukadzi pasi rose ye-2015 Women's World Soccer Cup, America yakakunda Japan 5-2, England ikatorawo chinzvimbo chechitatu mushure mekukunda German 1-0 kumitambo yakaitwa kuCanada mukupera kwesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vaimbo vegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanoitwa gurukota rezvedzidzo yepamusoro.
Kanzuru yeHarare inoyambira vanotengesa mumigwagwa kuti vaende kunotengesera zvinhu zvavo vari kunzvimbo dzavakatarirwa nekanzuru.
Munyori ane mukurumbira Freedom Nyamubaya anoshayawo kuwo muimbi ane mukurumbira muSouth Africa David Masondo achishayawo kuJohannesburg.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu toksiya emina Jonga na Chris Kande munaudze chirungu.